Vashitura mashoko avo pakuradzikwa kwavasikosana paHeroes Acre, vamunangagwa vatsoropodza nyaya yekuratidzira munyika, vachiti nyika inofanira kugara iine runyararo.
We must never endanger the lives of our people through illegal, reckless and unwarranted demonstrations.
Hatifanire kuita zvemhirizhonga kuburikidza nekuratidzira kusiri pamutemo uye kusina musoro kuitira kususukidza nyaya dzematongerwo enyika.
Mashoko avamunangagwa aya ashorwa nemutauriri wemutungamiriri weMDC Alliance vaNelson Chamisa vankululeko Sivanda, sezvo anouya apo nhengo dzeMDC nhatu dzinosanganisira mumiriri weHarare West muparamende Muzvare Johana Mamombe dzichiti dzakatochwa svondo rapera mushure mekuratidzira kwakaitwa nevechidiki vebato iri muWarren Park.
Kuti vachiita zvavo zvekutamba vachida kuchichidzira vanhu vachiti ivo vana vachagona kugadzira nyika yavo nenyaya yekuti ndechitini, regerai zvematongerwo enyika ndiitendega panguva ino, hazvifambe, hakuna kwazvinoenda. Tinoziva kuti kana iri nyaya yeZimbabwe, vanokutaura kuri pamusoro kunokunda vamwe vese vana vemuZimbabwe vari pamwe chete vachiwirirana kuti tinoita sei. Tingaite kusvika pakurwara kana kusvika pakuti paita kunetsekana kukuru chaizvo, zvinoitika ndezvekuti vana vemuZimbabwe vanenge vachiine kodzero yepamusoro yekuti vasangane vachitaurirana kuti zvino nyika yedu zvayamira kudai, todini, togadzirisa zvinhu chirudzwai.
Zvichakadai, vamunangagwa vakurudzira vechidiki kuti vaite zvinhu zvinosimudzira upfumi hwenyika pamwe nekuchengetedza runyararo munyika. Izvi zvatsinirwa nemurongi wemisangano muZanu PF uye vari mutevedzeri wegurukota rinoona nezvekuchengetedzwa kwenyika vaVictor Matema Danda, avo vanga varipowo pakuradzikwa kwavasikosana.
Kuzvibata nekuve dedicated nekuita toe the line, kufamba negwara remusangano, kuzvininipisa chinhu chisingawanikwi muvanhu kana vawana leadership positions, but vasikosana vaizvikwanisa.
Vasikosana, avo vakambo vemutungamiri weboka revechidiki muZanu PF kwenguva yakareba, vakashaya nechishanu svondo rapera kuBulawayo mushure mekurwara nechirwere chemwoyo. Vasikosana vakazvarwa musi wa20 Gumiguru 1949 uye vakapinda mune zvematongerwo enyika nyika isati yawana kuzvitonga kuzere, vakarwa hondo vari kudivi reZapu. Vakazotungamira boka revechidiki muZanu PF mushure mekubatana kwakaita Zapu neZanu muna 1987. Pavakazoenda kwamupfiga nebwe nechishanu, ndo vanga vakafanobata chigaro chasachigaro weZanu PF muprovhinsi yeBulawayo. Vasikosana vasiya mudzimai, amai Jelena Dube Sikosana, vana vashanu nevazukuru vatanhatu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.